Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 15, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa kucheche kuchipinge South anochengetedza nhengo dzeTriple C nhatu dzinosanganisira vachamirira bato iri musarudzo dzeparamende vaClifford Trachiwayo vachinzi vanga vachiita musangano. Zimbabwe Electoral Commission inoti gadziriro yesarudzo dzegore rino yapfuura zvikamu makumi masere kubva muzana. Bato reTriple C rotarisirwa kuparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro mangwana kugweru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa kucheche kuchipinge South anonzi akachengetedza nhengo nhatu dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change dzichinzi dziri kuita musangano. Varumauko emapurisa vanoti vaClifford Trachiwayo avari kukwikwidza musarudzo dzeparamende, maneja wavo pamwe nevari kuda kukwikwidza musakanzura muward 24. Izvi zviri kuuya mushure mekunge mapurisa arambidza misangano minomwe yaive yakarongwa neTriple C muchipinge South kutanga nhasi kusvika musi wechipiri achiti misangano iyi yakanga isiri kugutsa zvinodiwa nemutemo wemopa. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi uye nguva yatanda pamhepo vaTrachiwayo vanga vachiri mumaoko emapurisa. Asi vaudza Studio 7 vari mukamba yemapurisa kuti vangotorwa vachizvifambira zvavo uye vanga vasati vapomerwa mhosva kubva zvavatorwa kuma 11 dzemangwanani.
Tashimirwa kufamba tachifamba tinopfuura mashopsi tichienda kukora tichienda nevakuru vemusangano kuno kuchipirisa tobata sungwa mapurisa angouyani akapfeka zviraiti iye yatanga kumhanyira vanhu ngachifambira vakabva Torainira Kanzela, the what we fall, the community manager on the So, Tom Gazoke, and the goodness of the ID, the odd, the Rupa Kush, Pinch, Town, which is like 150 kilometers away. So, I've been here since 11, I think 11, 12, thereabouts, Tom Ogar.
Tinoona kuti mapurisa akanga akurambidzai kunge muchiungana kana kuita misangano yenyu. Izvi zvamava muchiita tingati musangano wamava muchiita here zvazvosiza kuti vakusungei?
Kufamba tatikufamba hatina kungonge taura kuita musangano kana kudava nevanhu taingofamba asi tinoziva kuti kutapira kuita Triple C yavachamisa munhu akangoona kupenyerwa neyero anobva atofunga kutoti vikambingo kushumidza vamaoko asi hapana zvakawanda chita chichiita zvekuti anofamba misangano takarambidza kuita taifanira kuita misangano kunodzikwa mashubhi mashubhi tiri kure zvakanini nechichechi chichende pagrove point inova dhorobha redu kuno kuchipinge South so tatisatomboiti misangano dzedu dzakarambidzwa taira tichingofambawo tichida kurufu kana kuno mwedu akashayikirwa mberi uko
Mune matanho amakatorwa here kupikisa kurambidzwa kwamakaitwa misangano ino kuti tinonzwa kuti musingakwanise kuzadzisa zvinodiwa nemutemo wemopa mamagadzirisa here zvinhu izvozvo
hapana chakanzi hati nagadzisa chii chingagadzisa chinodiwa vamopa mopa vane vafurisa vanavo mabharo ese akagadziriswa zvese zvinodiwa takaita pasina nguva yakaarebesa zvinotenderwa mutemo kuti tidzidzise chokuti zvakaita hapana chisina nzadzirisa nese zvinga zvakakwana mafunzo ya kufili waka wana kasa mikenguwa ilipo sunabia kujizili zivu mungu maparo macho anataura wataura wanaanita kufili wabia ilipo pamisangano jesu zume chakani wapapo chakapani kufina mbiteka iti kutungura amba chaki hii ni ofisa responsible for HPD district.
Vanga vari nengo ya TCCC vari zvakare munyora anona nezve diaspora vakifodzi chachiwayo vari parunare mukamba yemapurisa kuchecheche ne studio 7. Mutevedzeri wasachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC Commissioner Rodney Kiwa vaudze vatori venhau nhasi kuti commission yavo yadarika zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% pagadziriro yayo yesarudzo dza 23 nyamavhuvhu gore rino. Commissioner Kiwa vati ZEC iri kukanganiswawo kufambisa basa zvakanaka nekuda kwenyaya dziri kumatare asi vachiti vanotarisira kunge vapedza zvose zvinotarisirwa pachasvika zuva resarudzo. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vanoti vanopokana nezvinotaurwa navakiwa.
Ndinopokana nezvataurwa neZEC kuti vaita zvikamu zvisere kubva muzana. Maonera angu ndokuti basa zhinji rakakosha harisati ratotangwa kuitwa. ZEC yakanonoka kuita zvayaifanirwa kuita. Panyaya yekugadzirira sarudzo dzemwedzi unouya uyo nyamavhuvhu musi wa 23.
Zvii zvamunopokana nazvo imi pane zvamuri kutaura izvi?
ZEC yakaita chivande vande pasarudzo apa panyaya yokupa gwaro ravavhoti kuvanhu vakakwikwidza sarudzo. Iyezvo tatova nemavhiki anoda kusvika mana vanhu vanyoresa. Asi magwaro acho ari kutopiwa izvozvi gwaro ravavhoti havasati vapedza kupa nhano dzose dziri kukwikwidzwa. Saka vakatamba nenguva vachivanda vanhu pazvinhu zvakakosha. Iko zvino pane nyaya yokuti zvibudiswe pachena neZEC kuti nzvimbo dzichasharirwa dzichavhoterwa ndedzipi dzakamira sei. Nokuti izviwo inofanira kuenda kuruzhinji urwo ruchashara ichiindavo kunhengo dzakanyoresa kuti dzigozivisa vatsigiri vadzo. Saka zvinhu zvakakosha zvikuru izvozvo kuti vanhu vazive pokundovhotera zvichitarisana nenharaunda tsva dzakanyorwa naiyo ZEC pachayo. Kuchine basa rakati kukumuka mberi ikokoko. Tine nyaya yekudhindwa kwamagwaro okuvhotera anonzi maballot papers. Kunenge kuchidwa kuti vose vanopinda munharaunda vange varipo vachiwirirana nezvinhu zvose zvinenge zvichiitiwa uye zvigozozikanwa zvekuti ndivanaani vanenge vachibatira basa rakadai nemasomo anodiwa wose iwayo kuti zvizikanwe. Saka pachine basa rakakosha riri mberi chaizvo vakandemiri.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vati hurumende yavo inoda runyararo nekubatana apo iri kusimudzira nyika kuenda mberi. Vamunangagwa vanonzi nebazi rezvekuburiswa kwemashoko vataura mashoko aya pavabatana nevekereke Johani Marange Apostolic Church inotungamirwa namutumwa Nimrod kucherechedza pasika kuSt Noah Shrine kwamafararikwa kuManicaland. Vamunangagwa vati sehurumende vakaunza chirongwa chepfumvudza kuitira kuti vanhu vazviriritire vachiti kuti nyika ibudirire mhuri dzinofanirwa kuwana zvekudya zvakakwana izvo zvakaita kuti vavake madhamu matunhu ose gumi emunyika. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kuparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino kumukobha kugweru mangwana. musangano mukuru uyu unonzi uchapinzwa nemutungamiri webato iri vanoson chamisa. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano mutriple C vaAmos Chibaya.
Tichange tine musangano mukuru nemusuwe svondo. Nyika yose ichange kaungana kugweru uko kuchangu chiparurwa urongwa kukutoka rutsigiro na president wevanhu baba vachamisa. Saka tiri kuti mhuri yese yeZimbabwe uyai tisangane kumukoba stadium kutanga nenguva dzemangwanani na 10 AM. Apo panenge pachiparurwa urongwa hwekutsvaka rutsigiro na president wevanhu baba vachamisa.
Tinombonzwa bato renyu richichema nenyaya yekurambidzwa kuita misangano nemapurisa. Mapiwa mvumo here yekuti munge muchiita musangano mukuru wamangwana?
Aiwa, ndikati hapana hapo matambudziko atinawo panyaya yekunge tichiita musangano wedu musi wesvondo. Takawana permission, takawana mvumo kubva kumapurisa. Ndingadazve kutora mukana uno kuti mhuri yeZimbabwe inge ichiziva kuti gungano iri richaitika musi wa 16 July kumukoba stadium uri musi wesvondo ino yatakananga. Mapurisa akaziviswa uye mapurisa akatipa mvumo yekuti inge ichiita gungano iri. Saka ngatiuyei takasungunuka.
Zvizvikuru zvingatarisirwa kunzwikwa nevana veZimbabwe zvichabuda kumusangano wenyu.
Ndinoti vanhu vese ngatiuyei neuwandu, ngatiuye takarova yelo, tizopedzera nyota patsime, tizonzwa kuti president vedu baba vachamisa vakarongera chii mhuri yeZimbabwe. Tichafamba sei senyika apo patichange tichitsvaka rutsigiro, uye patinge tapinda muhurumende ndezvipi zvichange zvichiitwa napurezidendi wevanhu baba vachamisa zvavachaitira vanhu veZimbabwe avo vatambura kwenguva yakareba.
Avanga vari munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reTripleC vaAmos Chibaya vari parunhare neStudio 7. Zvichakadaro, vari kukwikwidza musarudzo dzeparamende mudunhu reNorthwen vakazvimirira vatemba muliswa vaparurawo urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro nhasi kupakare paya kwakare kuNorthwen vachivimbisa ruzhinji rweZimbabwe zvavari kupa, zvavanovimbisa kupa kana vakanga vasarudzwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti mamiriyoni ezvizvarwa zveSudan haasi kukwanisa kuwana rubatsiro kuzvirwere zvinoda kutariswa nechimbi chimbi kana zvave nenguva yakareba nekuda kwekuti kurwisana uku kwasvitsa urongwa hweutano munyika iyi uhwo hwagara husina kumira zvakanaka pedyo nekuparara. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Kate Chambati avo vanoita ivo mabasa ekusimudzira mamwe madzimai vachishanda nemadzimai pasi rose. Tinokuchingamidza zai pano pachirungwa chedu mungati sananguro ere pamusoro pemabasa amuri kuita semudzimai imo muno muAmerica kuedza kusimudzira mamwe madzimai
ndikubatsira madzimai nekutaura navo nezvinhu zvokupenyu wavo zvinenge zvichivanetsa zvese zvinenge vachinetsa kuedza marelationship savo kana kuti zvimwe zvinhu zvemabasa kana mabhizinesi kana zvimwe zvinhu zvavanenge vachikuita ndichitaura navo ndichivabatsira kuti vakwanise kuzvibatsira kuti vakwanise kunge vaine simba rekuzvibatsira sometimes kana munhu anenge ane issue anotadza kana kuzvibatsira ega and anenge asina munhu wekutaura naye
izvi muri kuzviitira kupi uyezve madzimai vanenge vari kuda kuti vapinde muchirongwa ichi vanoita sei
zvino ndirongoshedzwa nemadzimai vanenge vari vachishedza vari vega kana kuti vanenge vane mabato avo vanenge vachiita kuti uya uzotaura nesu uya uzotaura nemadzimai edu inodaro iri haiti inodaro iri kaconference or even just an occasion yavanhu vakanguita vakangoungana madzimai vondipa topic yokuti nditaure pamusoro pezvayo ndoenda nonotaura saizvozvo but ndakugadzira inonzi Kate Shambati Academy pandichaisa zvinhu zvese zvandanga ndichimbotaura nemadzimai pamwe chete ipapo anenge ari makosi ekuti munhu anokwanisa kutobhadhara mari yake kupinda mukosi odzidza
vanenge vachida kunyatsoziva kuti zvii chaizvo zvamunodzidzisa mungavati chii zvakakosha sei kuti munhukadzi awane rudzidzo rwakadai
ndikakupai little bit of background zvinoita kuti muzvinzwisise ini namai vangu vakaita chirikadzi vaine 38 years vaine vana vokuchengeta saka pavakaita chirikadzi kudaro vakatanga manje kuzvidzidzisa zvinhu zvokushanda nemaoko kuti vakwanisa kuchengeta vanhu saka nekuchengeta kwavaita vana kudaro so vakazokwanisa kunge vaita bhizinesi ravo asi ndakavatarisa ndaiti ha women empowerment inofanira kunge ichidzidziswa kuti madzimai agokwanisa kuzviitira zvinhu zvavo kana zvinhu zvinenge zvangoitika muupenyu zvavanenge vasina kutarisira vakasara vavega vanenge va maheads of households vanenge vakuchengeta vana vachiita zvese saka ndo background yachokwa yakatangira ikoko saka ndakatanga kutarisa kuti vakadzi vano education vakadzi vanoda kudzidza zvebhizinesi vakadzi vanoda kubatsirwa nenhamo dzavanenge vachisangana nadzo nevana vavo mudzimba dzavo nezvimwe zvinhu zvakangosiyana siyana muupenyu
iye zvino tinoona kuti madzimai akawanda nyanya munyika yeZimbabwe vanowanikwa vachiremerwa vachiti tingazvigone sei zvekutanga mabhizimusi tisina mari munotii kune vanenge vachitaura kudai
saka mabhizimusi mazhinji haatange nemari anotoshanda nezvinhu zvaunokwanisa kuita iwo muupenyu hwako dzimunguva kutoshanda nemaoko ako chaiwo semunhu anokwanisa kuruka haanide mari yokutanga bhizinesi anongotanga nekuruka kana ari munhu anokwanisa kurukira mumwe munhu zvinhu anokwanisa kuti ndipenini ndikurukire kana anga majuzi kana chiwondipaivo zvinhu zvako indongozokuchaja mari yekuruka ndinotoona ari kutotangisa bhizinesi rake and anenge achitowedza capital yake ipapo maskills aanawo kudhara ruzivo rwaainavo
totarisawo zvakare mataura imi kuti zvakakosha kuti madzimai vasimudzirane muupenyu sei muchidaro
nekuti madzimai ane zvizhinji zvavanenge vachiziva and tine simba rokushanda pamwe chete and kana tine tichishanda pamwe chete oso tiri vanhu vanokwanisa kunamata pamwe chete zvinhu zvizhinji zvatinoita zvinoita kuti tibudirire but kazhinji kacho kana tisina kunge tichibatsirana mumwe nomwe anenge ane zvake zvaanoziva akagara kumba kwake uye akagara nezvake asi tikaunza zvinhu zvese pamwe chete izvozvo tikaisa munenge kana murusero tikati vasikana honei zviripo izvi saka kana pane chaunoda kutorawo kana pane chaunoda kudzidzawo ari kuchiti anokudzidzisawo tinokurumidza kusumuka tese pane kuti mumwe nomwe achiite zvake arumba make akavhara dhoo rake tinokwanisa kuenda mberi
asi zviri nyore here kuti madzimai vashande pamwe chete
hazvisi nyore saka kana ndichitaura nezvewomen empowerment zviri kutanga nepfungwa dzemunhu kuti pfungwa ndo dzinotanga kusanduka tisati taita zvimwe zvinhu zvese mukadzi akatanga kufunga zvakasiyana nezvaanga achifunga mazuva ese nezvaanga achiziva tikachinja pafungwa ipapo chete ndopanotangira zvinhu zvese mindset ikangochinja pfungwa dzedu dzikatanga kutarisana kuti titange kutarisana tichionana sevanhu vanokwanisa kushanda pamwe chete nokutodanana nokutoita zvinhu zvikuru pamwe chete izvozvo zvino zvinoedza kuti tizoita zvimwe zviri kumberi but tinotanga nepfungwa dzedu saka ini kana ndichita empowerment of women ndotanga kusimbisa madzimai mupfungwa mukufunga kuti vachinje maitiro mukufunga kwavo
vanenge vachida kuti vanzwe zvizere nezvamuri kuita izvi vanokubata ipapo
vanokwanisa kundibata panhamba yangu iyo 703888752 nekuti ndinoita private coaching vanhu ndinotaura navo separate pane vakawanda vanotoya kwandiri vamwe vanenge vasitombori munyika muno vamwe ndinotoita coaching iyoyo pamwe chitoita newhatsapp chaiyo tichiita maaudio tichiita sei zvese tinenge tichidzidzisana vanokwanisa kuita izvozvo izvo and website yangu inonzi katechambati.com but iyi inenge ichitori business iri kuitawo zvimwe zvinhu zvakawanda wanda and then ndokuibuilda that academy yandataura ndoya ndokuvaka Katechambati Academy
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje imi ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheour lives upenyu hwedu tine urukuro nemukuru wesangano re Community Working Group on Health vaitai Rusike pamusoro penjodzi dzinogona kukonzerwa nembaura munguva ino yekutonhora kana kuti yechando.
Munguva ino yechando kunyanya nyanya parizvino tiri kuona kuti kuri kutonhora zvakanyanyisa. Senyika gore negore tinosangana nedambudziko rekurasikirwa neupenyu hwevanhu avo vanenge vachishandisa mbaura mudzimba dzavo. Vamwe vacho ndo vanotopinda nembaura idzi mumba chaimo mukati, dzimwe nguva mahwindo akavharwa, dzimwe nguva magonhi akavharwa. Izvo zvinokonzera kuti tinge tichirasikirwa nevanhu vakawanda, sezvo mbaura idzi dzichiburitsa mweya watingati une muchetura unonzi carbon monoxide, uyo unozokonzeresa kuti vanhu vange vachirasikirwa neupenyu.
Idzo mbaura dzamuri kuti dzine njodzi Varusike dzinenge dzichishandisa marasha erudzi rupi? Iko here inobva kuhwange? Ihuni dzemusango here? Chii chinenge chichishandiswa chinozoita kuti chisvike pakuuraya vanhu kana vakanga vafema hutsu?
Tinoona kuti mbaura idzi dzinoshandisa zvakasiyana siyana. Vamwe vanoita mbaura dzinenge dzichishandisa marasha, vamwe vanoita mbaura dzinenge dzichishandisa huni chaidzo, vamwe vanoita mbaura dzinenge dzichishandisa ndove mombe iya inenge yakaoma. Kozotiwo vamwe ndivo vanenge vachishandisawo zvekare magurinwa echibage aya, sezvo iri nguva yekukohwa yatatasana nawo inoyi. Saka zvese izvozvo zvine njodzi kana mbaura ichishandisirwa mumba.
Pari zvino pane vamatimanzwa here varasikirwa neupenyu nekuda kwekushandisa mbaura zvisizvo?
Pari zvino hatisati tane atingati mastatistics ekuti tarasikirwa nevanhu vangani, asi tinoziva kuti gore negore senyika tinotorasikirwa nevanhu nekuda kwekushandiswa kwembaura idzodzi. Hongu tinoziva kuti magetsi ave kudhura, vamwe havakwanisi kushandisa mahita emagetsi, vamwewo ndivo vanogona kunge vachitoda kutobika vari mumba vachishandisa mbaura idzodzo, asi izvozvo zvine njodzi yakakurisisa. Saka tinenge tichiti ngatiregedzei kupinda nembaura mumba. Kana tafunga kushandisa mbaura, kungave kubika kana kudziya, ngatizviitirei tiri panze kwete kupinda mumba. Nekuda kwekuti mumba sezvo kuri kutonhora kudai, vamwe kana nemahwindo anenge akatovharwa, izvo zvinokonzeresa njodzi yakakurisisa zvikuru. Nekuda kwekuti mweya watinge tichifema uya unopedzisira waane muchetura wemweya uyo watinoti carbon monoxide, uyo unokonzeresa kurasikirwa kweupenyu kwevanhu vakawandisa zvikuru gore negore.
Inzira dzipi dzekuzvidzisa nadzo dzamungakurudzira kuti vakateerera kana veruzhinji vange vachishandisa kunze kwekushandisa mbaura idzi?
Kunze kwekushandisa mbaura iyo yatiri kuti ine njodzi zvikuru, kunyanya nyanya ikashandisirwa mumba, tiri kuti kune dzimwe nzira dzatinokwanisa kushandisa kuti vanhu tidzirwe. Chekutanga ndingati ngatinge tichikurumidzawo kuvhara mahwindo kusati kwanyanyosviba zviya, kusati kwanyanyisa kutonhora. Vanhu ngatidzidzeiwo kupota tichitenga magumbeze, kunyanya nyanya tisati tasvika munguva yechando apo magumbeze anenge asati anyanyisa kudhura. Vamwe vanoshandisa atinoti mawater bottles aya ekuti vanodziisa mvura voisa muzvibhodhoro, izvo zvinobatsirawo zvakare kuti munhu adzirwe. Asi chikuru ndechekuti vanhu ngatipoteiwo tichitenga magumbeze, ngatirareiwo takapfekawo zvinodziya kuitira kuti tiedze kuderedza kupindwa nechando zvakanyanyisa. Izvo zvine njodzi yekuti tinokwanisawo kuzobatawo maflu ariko, kana kuva nenjodzi yakanyanya yekuzosanganawo nemamwe maflu ane njodzi akaita sana COVID ivavava. Saka nguva yechando inguva yekuzvidzivirira. Ngatinwewo zvinodziya, kunyanya putugadzike inobatsirawo zvakanyanya. Kana maheu chaiwo ngatitange taadzisa, toanwawo achidziya. Zvinotibetsera kuti tikanwa zvinodziya mwiri yedu inowanawo kudziya, toderedza dambudziko rekupindwa nechando zvakanyanyisa.
Saka idzidziso ipi yamungasiyira vateereri pane ino nguva Varusike?
Dzidziso huru yatida kupa kune veruzhinji ndeyekuti kana wafunga zvekushandisa mbaura, chishandisirai panze nekuti panenge paine mweya wakawanda. Hapana njodzi yakanyanya pane kupinda nembaura mumba. ngatiregedzei zvamuchose kuti tinge tichipinda nembaura mumba nekuda kwekuti dzimwe nguva tichaenda kunorara tokanganwa mbaura iyeyo sara ichipisa zvayo ichidzisa mumba anga aiwa takutozonofira kuhope nekuda kwekuti tiri kusangana nematambudziko iwawo gore negore.
Manga makateerera kune mukuru wesangano recommunity working group on health vaitairusike muchirongwa chedu upenyu hwedu. Munhau dzemitambo, kunyanga hazvo FIFA yakadzosa Zimbabwe mumakondano enhabvu yepasi rose, vakawanda mumhuri yenhabvu vanoti pane zvakawanda zvinoda kutanga zvagadziriswa nyika isati yaita maroto ekubudirira kuenda kufinari ye-2026 World Cup. Izvo zvinotevera kuburiswa kwezvikwata zvemakwikwi aya. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Aimbove muraridzi weDynamo Floyd Chigove anoti chekutanga chikuru chinofarira kuitwa neZimbabwe kutsvaga murairidzi weMaorias nechimbi chimbi, asi nenguva shoma yasara murairidzi uyu anofarira kuve ari wemunyika.
Totora vechidika vari kutungamira platinum ana mapeza ana kandiso pasua totora ana joined banda tikaitwa chikwata chakadaro ichi kuisa musoro pamwe chete tinokwanisa kungodzisinga timwe tikakwanisa kuenda mberi.
Chechipiri, manager weMaorias va Wellington Pandare vanoti panodiwa nguva yakati rebei yokuvaka chikwata chitsva mushure mekugara kwemakore Zimbabwe isingatambe nedzimwe nyika. Vanoti pari zvino Zimbabwe yave kufarira kuunganidza vatambi vemunyika vakati fararira pasi rese kuedza kuvaka chikwata chakasimba.
Chinhu chikuru chatiri kutarisira ndechekunge tichikwanisa kugadzirisa timu nguva iripo.
Zimbabwe yakaiswa mugungano reGroup C iro rine Benin, Lesotho, Nigeria, Rwanda neSouth Africa. Chikwata chimwe chete chinopedza chiri pamusoro mugungano iri ndicho chinoenda kumafinari eWorld Cup aya. Mutsigiri weDynamos vaBoswell Marimo vanoti paruda mitambo yakawanda yekuedzana masimba uyezve nezvikwata zvine mazita kuitira kugadzirira zvakasimba rwendo runorema urwu.
Takuda kuti tichinatsoita gadziriro dzakasimba muno muZimbabwe kuti toitawo mafriendly matches nemateams mahombe.
Mukuru weSports and Recreation Commission vaGerald Mulochwa vakataurira nyika kuti maWarriors achapihwa mari nehurumende kusangasira yemitambo yekuedzana masimba, asi nengo yeWarriors Friends Club vaProsper Mashaya vanoti Zimbabwe inokwanisa kukanganisika muWorld Cup umu kana ikatambira mitambo yayo yepamusha kunze kwenyika. Pari zvino Zimbabwe haina nhandare yekushandisa zvichitevera kumiswa kweNational Sports Stadium nesangano reCAF, izvo vaMashaya vanoti zvinofanira kugadziriswa.
Minista wedu wemunomu data kuvakumbirisawo vagadziriswa magiraundi edu ave akanaka, magiraundi edu ave anomechawo nemamagiraundi edzimwe nyika.
Asi gurukota rezvemitambo muzvare Kesti Coventry vakavimbisa kuti nhandare iyi ichange yagadziriswa zvakakwana makunda neWorld Cup asati atanga musi wa18 mbudzi gore rino. FIFA yakadzora Zimbabwe nhabvu yepasi rese nemubvuro wesvondo rapera mushure memakore maviri yadzingwa nemhaka yekupindira kwebazi rehurumende reSRC mune zveutungamiri hwenhabvu. Zvichakadaro, vatsigiri veDynamos vapinda mukuridza ngoma kuimba nekutamba apo chikwata chavo charova Chicken In 2-0 mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League muBaberfield Stadium. Elton Chikona naEli Ilunga ndo vakanda zvibodzwa zvapaDynamos kukunda uye kutora mapoints ese matatu akakosha. Mutambo uyu waunganidza chaunga chinochisa kusanganisira vatsigiri veHighlanders kunyange hazvo kwanga kuchitonhora zvekukwidza hamba mumuti. Asi zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kuFC Platinum iyo ine mukombe uyu sezvo yarohwa pamusha 1-0 neYada mumandava. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Ngezi Platinum Stars 0 Simba Bora 1, Caps United 2 Green Fuel 0, ZPC Kariba 0 Shesham 0, Manika Diamonds 1 Cranbourne Bullets 0. Mangwana Sondro mitambo yakamira seizvi: Triangle versus Blue Chips Gibbo, Black Rhinos versus Wange Bata, Herentals versus Islanders Mandava. Ndaka Mirira, Studio 7 Muharare, Ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemiri mu Washington DC nichitumira zvakanaka ndokusemi na Praxidus Jeremiah.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Sibonge uJonga Kandemiri osinike izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 15 Ntulikazi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I would say without any shadow of doubt that we are more than 80% ready for our August 23 harmonized elections. The voters' roll is ready.
Abe Commission elawula ezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission, ZEC, bathi sebesalelwe ngokulutshwana nje ukuba bagqibe umsebenzi wokulungiselela ukhetho lwalonyaka.
Sibe lodubo ke eChipinge lapho ke abezante basebethumela ke amapolice kubana ebophe one of our candidates member of parliament uClifford Hlatshwayo ngemva kokubana bemyalisile amarali wa-apply angu 6 bayala wonke data zakhona zingazwakali.
Amapolisa weChecheche eChipinge South abikwa egcine amalungu amathathu awebandla eliphikisayo eli-Citizens Coalition for Change esithi abeqhuba umhlangano ongavunyelwanga. Kuthi izakamizi zenyakatho yeGwanda eWindhoek zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi osekudale ukubana zihambe imango emide ukuyawadinga emifuleni zalapho okulezibhorane khona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikomishini elawula ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, ZEC, bathi sebesalelwe ngokulutshwana nje ukubana bagqibe umsebenzi wokulungiselela ukhetho lwalonyaka. Umsekeli kamgcini sihlalo weZEC uMnumzana Rodney Kiwa uthi ikomishini yakhe isiphuziswa nje ngezinye zezicelo eziphanyekwe emithethwandaba yilabo abafuna ukuncintisa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuza ngesikhathi ungasensuku zatshwala ukuba ukhetho lukhutshwe elizweni. Ukhiwa uthi amalungiselelo okhetho asesesibangeni saphezulu esithi uzulu kumele ayidende iZEC ukuba izakwenza ukhetho olukhululekileyo.
I would say without any shadow of doubt that we are more than 80% ready for our August 23 harmonized elections. The voters roll is ready.
Sesiseduze nge 80% uba silungele ukhetho lukaNcwabakazi. I voters roll isikhona. Abancintisayo sebeyitholile i voters roll. Sesibeke indawo esifika 11,501 zokuvotela.
Uthe iZeki isivumela abantu abafika phose ikhulu lengxenye 169 asebevunyelwe ukuhlolisa ukhetho lwalonyaka. Uthi labo abavele kwamanye amazwe abaqala ukuvunyelwa ukuzehlola ukhetho kuleli. Ukhiwa uqhubeke esithi sebeqalile ukuprinta amaphepha alabo abazancinisa ukhetho esithi bamiswa yilabo asebise indaba zabo emadali omthethwandaba.
Court cases affect us, but we have no control.
Indaba esemadali ziyasiphazamisa, sizaqinisela nje uba siphele uze senze umsebenzi.
Ibandla le-CCC lithi ngalithembi ukuba iZEC izaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Lokhu kuthiwe ngumsekelo wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafa.
Kuyamangalisa ukuzwa ukuthi iZEC ayikaqedi umsebenzi wokulungiselela ama-election. Izaqeda nini njengoba kungasela sikhathi?
Kodwa omela iZANU PF eMpophoma Mzilikazi u-Admire Maskati uthi bayayithemba iZEC.
So far angeke ngikhale kangako ngoba izinto zonke zihamba ngendlela. I-voters roll abantu ababe lamabizo ayenga-aphili asekhona, ngilokuthokoza okukhulu ngendlela iZEC esebenza ngayo.
Ingcitshi ecubuna ezombusazwe uNkosikazi Miriam Sibindi uthi kumele izek isebenzelane lamabandla wonke ezombusazwe kakhulu aphikisayo.
Ama political parties amaningi akayithembi izek. So okumele kwenziwe okwamanje ukuthi izek isebenze closely lama political parties la, ngoba bacabanga ukuthi izek isebenza in favor of ruling party.
Izek ithi ekuqaliseni kwenyanga ezayo izakhipha amabizo endawo lapho kuzavotelwa khona ama polling stations mhlaka 18 Ncwabakazi. Kuza kuba lilanga lapho amaphepha awa ama ballot papers azatshengiswa khona amabandla wonke ezombusazwe ancintisayo. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amapolisa awe-Chechecha eChipinge South abikwa igcine amalunga amathathu awebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change esithi abeqhuba umhlangano ongavunyelwanga. Umnumzana Clifford Hlatshwayo, omunye wabathathu laba oncintisa kukhetho lwalonyaka edinga ukuba lilunga lephalamende elimela lindawo, utshele iStudio 7 ukubana usenkambeni yamapolisa kunje lomunye ofuna ukuncintisa ukuba ngukansila kawadi 24. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba amapolisa evimbe ukuqhutshwa kwemihlangano eyisikhombisa eye-CCC ebihlelwe ukwenziwa impelaviki eChipinge South. Encwadini elotshwe ngamapolisa athi abe-CCC abasuthisanga konke okufunwa ngumthetho owemopa ekuqhubeni limihlangano. Uhlatshwayo ubelokhu esenkambeni yamapolisa size siye emoyeni ngemva kokuthathwa isitatimente, kodwa ubengakaziswa ukuthi ubotshelwa cala bani. Umsekeli wesikhulumeli se-SCCC umnumzana Osalo Siziba uchasisa ngokwenzakale lamhlanje.
Thina namuhla ke besilomkhankaso wethu wempelaviki ngomgqibelo iZimbabwe yonke jikelele owama members of parliament aye visibility lokumepha kwama polling station esibana ke uzulu wonke kwansi ukuncedisa ukumepha ama polling station ukuze sibe lama agents ke iZimbabwe yonke.
Siza kuthiwa lesehlakalo esenzakale eChipinge ngokuphathelane lebandla lenu, ungasichazisela?
Sibe lo dubo ke eChipinge lapho ke abezante basebethumela ke amapolice kubana ebophe one of our candidate member of parliament uClifford Hlatshwayo ngemva kokubana bemyalisile amarali wa-aplayanga u-6 bayala wonke izathu zakhona zingazwakali. So thina sikhangelelanga ukubana ke iZANU-P F iqhubeke izama ke ku-abhisa amapolisa ukubana bengenele indaba ke ze-politics ngenxa yokubana ke amapolisa ke alo mlandu wabo osemthethweni welizwe le ndlela okufanele besebenze ngayo in a professional manner. Kodwa iZANU-P F siyethukile yikho liyibona ke iba njengumthutshu siyibhodile izama ukulimaza abantu lokuzama ukwethusela lokubopha ke abantu bethu. So sesithumele ke amalawyer ethu ke eChipinge inge ukubana simeke sikubana uClifford Hlatshwayo uyathisha ukubana econtinue umkhankaso.
Lo ke bekungumsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Osalo Siziba esikhulumelayo ecingweni ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Izakhamizi zenyakatho yeGwanda eWindlow zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi osekudale ukubana zihambe imango emide ukuyawadinga emifuleni lalapho okulezibhorane khona. Ukungalungisiswa kwamadamu adilikayo kanye lokugcwala kwawo ichebe-chebe sekudale ukubana amanye awo engenelisi ukugcina amanzi amaningi lalapho izulu line kuhle. Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa kungani kuhle kwezulu okubangelwa ukuguquka kwemkhathi climate change, udubo lokuthilelwa kwamanzi emhlubulweni eminingi emandebeleni lubikwa soluqheliswa nayikonakalo kwamadamu amaningi angalungiswayo ngemva kokudilika kanye lokwanelwa kwalawo asebenzayo ngoba enathisa abantu kanye lesifuyo. Umnumzana Zolitin Gabula owesitezi uthi sebe loluhlupho olukhulu ngamanzi ngenxa yokungane kuhle kwezulu osekudala ukuthi omama batshone bemi ngezinyawo.
So kulethe uhlupho kakhulu kuzifuyo lasebantwini nje jikelele. Uzafica ukuthi ilanga likamama suku zonke ukusuka ekuseni kusiya ezikhathini zemini umama uchitha leso sikhathi edinga amanzi, ufuqwa ngamabhara, kudonswa ngezinqola, abanye bathwala ngamabhayisikili.
Unkosikazi Juliet Nkiwane wayeyisiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama e-Women Development Association of Zimbabwe Waters kuthi uzulonke nje kwana-North ubhekane lo dubo lwamanzi.
Lapha-ke estezi ahlupha kakhulu lakho. Abantu bahamba about 8 kilometers a day besiyadinga amanzi. Estezi kule distance lapho ohamba khona 7 km usiyafika eThuli.
Uqhubeke ethi udubo lolu soludale ukuthi abalezinqola bawathengise ngemali ephezulu.
Inqola sezihamba up to 80 rand per drum uthi uwathole nxa ungela manzi awula North.
Unkosikazi Siphathiswe Nkala wayisakhamuzi esiliko ekwana-North uthi uma ngaba uhamba emude kakhulu ukuyadinga amanzi.
5 kilometers ukuya 5 kilometers ukuphenduka and khona ngale emfuleni sokutshona kutshonile kakhulu. Thina sigabeni sekithi esiliko vele amanzi awakho ngitsho esikolo ekilinika kula manzi nje kuluhlupho lwaziwayo. Baye bazapha be-World Vision ukuthi basigebhele imigodi kodwa kwehlula bathi vele indawo yakithi ayilamanzi.
Ekhuluma kwinsukwane ezedlulileyo emhlanganweni webandla le-ZANU-PF ukukhankasela usekelo kukhetho ebolelima, umphathintambo obona ngezenzakala esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Pednico Ncube ubikele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ukusilela kwamanzi ngolunye lwenhlupho ezibhekane lozulu kulesi sabelo.
Kwebe kuningi ngitsho izikala zengingazifakayo kodwa-ke ngenxa yezigamadamu namayunivesithi
iningi lamadamu akulomhlubulo ezansi emandebeleni adilika ngesikhathi sezulu lesiphepho se-cyclone Elene. Lawa ngagoqele legungwe elilokhu lingakalungiswa lalamhlanje kungenani lokuthi sekuleminyaka leminyaka labhidlika. Kuthi umsebenzi wokwakhiwa kwedamu lethuli manyange sekuphindwe kwamiswa njalo ngenxa yokuswelakala kwemali. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseuyilonke kwana-North ngu-Albert Ncube.
Okwamanje-ke sokuyisikhathi sokungena esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazana kuhlelo esoluphiwa ngosithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Asizweni umhlonitshwa esilaye lamuhla lapho esixoxa khona labazancintisana kukhetho lwangenyanga ezayo.
Ngiyabonga, unjani? Mina nginguMrs. Sibongile Ndebele. Ngafunda kongungumbane primary school eMberengwa. Ngasuka ngayafunda eFatima Mission eLupane. Ngihlala ePhelandaba ngikhontesta khonapho njalo ePhelandaba ward 13. Lapha ngikhangelele ukuthi ePhelandaba lapha ewardini yami ngi-impawe omama lamankazana asakhulayo, ngi-impawe le-girl child. I-girl child kumele ngibone ukuthi ngiyabasondelela ngoba basesebancane babefuna ukufundiswa into eziningi. Sikhangele njalo isigaba sami, indawo yami lapho engikhona, ukuthi abantwana abaningi abasebenzi, akulamsebenzi. Ma ngingangena ngivuse indawo ezinjengamaklabhu bebesiyathola ukufunda izinto ezitshiyeneyo, befunde amakhosi atshiyeneyo angabanceda empilweni zabo. Omama ngikhangelela ukuthi kube lama projekthi abangawenza ngibancedise, ukuze kubancedise labo ezimpilweni zabo kakhulu. Yikho engikukhangeleleyo. Ngikhangele njalo isigaba sethu silezinto eziningi ezifunekayo, into ezinjenge ayimgwaqo yethu ayiqondanga kule dodi laphana ya kuningi ukuqikinwa ngangena konke lokho ngiyabe ngizokutshintsha lokho kube indawo enhle ebukekayo.
Siyabona njalo ukuthi kulamabandla la aziwa ngokuthi yiwo alosekelo oluningi. Uyabe uncintisana labezanu PF, uncintisana labe-CCC labanye. Ubolingani ibandla lakho lilakho yini ukunqoba, kumbe wena ngokwakho abantu bayakuyemukela ukuthi unganqoba? Ngezinye indlela amathuba akho anjani kulolu khetho?
Yeah, abantu bona bayayemukela iphathi ye-EFF. Yona iphathi esasukuma, esachathulayo. Kodwa ngangikhangele, ngangikhangela nje hayi. Ingawina, ingawina sibili. Ibe lokutshintsha okuningi, okuningi kakhulu.
Leyo bekuyingxoxolo, Nkosikazi Sibongile Ndebele, ozancedisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 13 ePhelandaba woBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikho lapha eWashington DC. Siyaqhubeka njalo kumaviki alandelayo sixoxa labesifazana abakumabandla ehlukeneyo abancintisa ukhetho oluzayo.
Ephuma enkundleni yethu uSithandekile udedela kuChris Gandhi, yena-ke osethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lichona njani izolukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami Chris Gandhi. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mbonisi Buyana, olomzukulu wakhe owalimala emsebenzini kweleBotswana. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga, ngiyabonga Nkosi yami. Ngilomtshana wami lapha uMeli Fiana, omtaka dadewethu oyilasibone ekuzalweni kubaba. Njengoba sisazi ilizwe lethu kuyilizwe lokuhlupheka, abantwana bagcwele isiganga izizwe zonke lezi ngenxa yesimo esibhekane laso kwelakithi eZimbabwe. Umntwana laye ubedinga impilo lapha eBotswana futhi ubesebenza kwenye ikampani i-construction ukuthiwa i-Icon ilapha ise-Gaborone, but isehlakalo sayehlakala endaweni yasePikwe okuthiwa i-Citron Farm lapho kulinywa khona ama-orange. Futhi bebesakha i-warehouse yokuthi bakuvunelwe ama-orange lapho. Yikho-ke umfana wasesiwa-ke about 9 meters away la phansi. Walimala kabuhlungu kakhulu okwenza ukuthi i-spinal cord sakhe senqamuke. Selo almost 24 days manje elokhu elele lapha esibhedlela. Ikampani beyisebenzela hayi abasabonakali sibili. They have delayed us ukuthi umntwana mhlawumbe simzamele imizamo ukuthi simuse ekhaya. Lokho besithembisa lokhu lalokuyana. Isimo sakhona hayi sibucwayi. Ulimele umntwana akanyakazi lokunyakaza nje, ngumuntu nje oleleyo kuphela nje embedeni. Kusisusizi kakhulu.
Ungasela ukuthi kuhamba njani?
Sikhuluma nje njengefamily sesazama mpela ukuthi sihlangane le family yonke labangane, savula lama group ukuthi sidinge uchaso ezihlobeni nakubangane ukuthi mhlawumbe umfana engathola usizo. Ngoba eqinisweni lapha eBotswana i-government hospital siyamreleasa ukuthi hayi akusekho okunye abangakwenza, sokumele ukuthi ethola isejari ukuthi a-operate. So badinga imali engange-R200,000 lapha kwele Botswana. So kuyinto enzima kakhulu njengefamily lathi sihlalele emakhaya singekho into esiyenzayo. Kunzima mpela kodwa siyazama khona ukuthi sikhiphe khona lokho esinako lokho sicela ebantwini lati ukuthi basincedise ukuze ukuthi mhlambe umfana athole usizo.
Selike lakhulumisana labe embassy eZimbabwe khona ngapho eBotswana.
Eqinisweni bese ngakakhulumisani nabo abe embassy ube usenza mhlawumbe besiloko sisalindile laba abantu abebesebenza khona obesebenza khona lokho besitshela amanga manje sase sibona ukuthi kumele siqale sigijime sizamele ukuthi umntwana athole usizo ngoba isikhathi bese sihambile kodwa ke into esisazoyenza ngemva kwalokho ukuthi umfana esefikile ekhaya into esizoyenza leyo ukuthi sidinga usizo lwe-embassy ukuze ukuthi ikhampani ithathe i-responsibility.
Manje sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo?
Sikhuluma nje njenganamhlanje ngilapha nje eBotswana sesitholile olunye usizo ukuthi umfana aye ekhaya ngikhuluma njengamanje nje sefile abe ambulance kuthiwa yi-S izomthatha umfana lapha eBotswana nemusa ekhaya ukuthi at least umuntu wethu sibe simbona lathi noma izandla zimfitshane kodwa ithemba ukuthi umuntu wakho uma eseduzane lawo kuba lula kakhulu. Eqinisweni imali siyayidinga siyazidinga mpela le nhlanganiso mhlambe ezingasincedisa ngoba hayi eqinisweni imali yakhona hayi khona imbeqolo akukho lula empeleni enje ikakhulu ebantwini abebevele bezamela kungelalutho kulusizi kakhulu umntwana omncane mpela ola 26 years ukuthi ezithole esekuleso simo.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Hayi ngibonge Nkosi yami ngibonge ukuba ukukhulumisana lami sikulesi simo esibhekane laso iNkosi mayibusise.
Lo ke umnumzana Mbonisi Fuyana ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilalo.
Abasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esakaza iseWashington DC. Kwezemidlalo umgqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uBaltimore Brito uthi kumele kusetshenzwe katalala ukuze izithelo ezokubuyiselwa kweleZimbabwe emincintisweni lamanye amazwe omhlaba zibonakale. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UBrito utshele intethele zindaba zemidlalo ukuba ukudlala lamanye amazwe sokungaba lithuba elihle lokuba abadlali bakuleZimbabwe bathole amadlelo aluhlaza.
Marketing players of Zimbabwe in the cup.
Kulomehluko omkhulu ukuthengisa abadlali abadlala kumncintiswano owezekwazi lase-Afrika nokuthengisa abadlali abadlala lapha ekhaya.
Ilizwe leZimbabwe livunyelwe ukuba libuyele liphatheke kunhlelo eziqoqwa inhlanganiso elawula ezenguqu emhlabeni jikelele e-Federation of International Football Association FIFA ngemva kokumiswa ukuba yingxenye yalinhlanganiso kusukela nyakenye ngoba uhulumende ubesethiswa umlando wokungenela ekuphutshweni kwalomdlalo. Ngolwesine olwedluleyo ilizwe leZimbabwe libe ngelinye elifakwe engwaneni kuhlelwa ukuba amazwe awezekazi lase Afrika adlala njani kumncintiswano wokudinga amaqembu azakuyadlala kumidlalo yezwe zomhlaba ozaphutshelwa kwele Melika ngomnyaka ka-2026. Ilizwe leZimbabwe lifakwe kusiba sika-Group C ndawonye leBenin, iLesotho, iNigeria, iRwanda kanye leSouth Africa. Sikhangele impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seKasilaga Premier Soccer League. Iqembu leManyikata Mons linqobe leCranbourne Bullets nge-1 kanyanga seGibo. Iqembu leFC Platinum linqotshwe nge-1 kanyanga leYada ngaseMandaba. Iqembu leNkezi Platinum linqotshwe nge-1 kanyanga leSimbabora ngaseBaobab. Iqembu leChicken limnqotshwe ngethuka nyanga le Dynamos ngasePapa Fields ukuthi iqembu leZephisa Kariva libe ngujiki lobhanqa 0-0 leleshesham ngaseNyamunga. Ikanti iqembu leCapes United linqobe leGreen Fuel ngethuka nyanga ngaseBata. Kusasa ngensonto iqembu leBulawayo Chiefs lizavakatshela eletriangle ngaseGibo njalo umqeqeshi weqembu ukhumbule amaphosi uJoseph Sibindi uthi amalungiselelo abo ahambe kuhle kakhulu.
Asingeke sikhambe sithi sifuna ukuyadliwa, nathi sifuna ukuyabadla nabo bafuna ukusidla. So ozadlala kuhle ngiyo zaphuma lempumelelo, kodwa sikhangelele umdlalo omuhle kakhulu.
Iqembu leHighlanders lona lilubhekise eMandaba kuyadlala leHerentals, njalo umdlali olihlohlele ngensonto edlulileyo uEndumbeba uthi ukhangelele ukuba aqhubekele phambili esenza kuhle. Komunye umdlalo wakusasa iqembu leBlack Rhinos lizanqikilana leLewange ngaseBata. Ngimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomqondisi Mdlonga ohamba ngegama lokuthi Tholela Imnyama, ucula umdumo kaMasikandi. Utholela Imnyama udabuka eKhezi kodwa ucula ekwele South Africa. Nanguke ixoxa lo ntungameli Nkomo we Studio 7 ngedlalade lakhe elisha.
Sanibona ekhaya lapho ngibuya khona, ngibuya eKhezi konhlupho khona lapho ngibuya khona. Nene emculweni angisengithambile iCD lami lokuqala le, i-albhamu yami yokuqala, isihloko sakhona sithi uhulumeni.
Utholakala njani umculo wakho, kanti lalabo abangathanda ukuxhumana lawe bakuthola ngaphi?
Iyatholakala kuma Facebook naku YouTube, seziyatholakala ingoma. Ngeni abafisa ukungithola bangangithola lapho, bangabhala Utholela Imnyama uDJ Masikandi, ngiyatholakala lapho. Ngitholakala ku 0784969741 0784969741, khona lapho ngitholakala khona. Ngeni nakuma calls ngiyatholakala naku Facebook.
Abalandeli ubatshila wapamasi?
Abalandeli lengicela isupport yenu, ngicela isupport yenu, lingisupport kakhulu nami ukuthi ngiyenze umsebenzi ube muhle, ngiphumelele emsebenzini, then uqhubeke uye phambili. Bengigqugquzela nabanye abalamaphupho abo ukuthi befeze into zabo ziphumelele kulolu hambe siluhambayo.
Ngilethembali ukholisile umculo kaTholela Imnyama, mina ngiyukholisile ngempela. Kodwa ke isikhathi sethu asavumi bakwethu ukubana sikhulume, sikubekele phambili ngalolu hlelo ekela sikhangeleke ebezikhokhela kwezindabeni zethu. Abe commission elawula ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC bathi sebesalelwe ngokulutshwana nje ukuba nabagqibe umsebenzi wokulungiselela ukhetho lwalonyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uMphathisihlalo Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.